Apo pasi rose riri kucherechedza dambudziko rechirwere chegomarara repazamo, chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare netsai dzinoreva vanoshandisa mukana uyu kucheuka shure muupenyu hwavo pamwe nekutarisa ramangwana avo. Muzvare dzinoreva vakabviswa zamu gore rakapfuura mushure mekunge vabatwa nechirwere ichi kwenguva yakareba vasingazive kuti vanacho. Muzvare dzinoreva vanoti zvakakosha kuti munhu wese kusanganisirawo munhurume apote achi ongororwa chirwere ichi nguva nenguva.
Breast cancer inoitika kana macells ari mubreast achinge multiplier kana kuti ahumbika zvisiri zvinhu zvaanofanira kunge akaita. Panoita maabnormal cells ndo patinozoti breast redu rava necancer. Macells aya anogona kungohumbika chero paahumbika mukati mezamu, anogona kuita nechekumunyatso, anogona kuita mutishu yezamu. And breast cancer kazhinji tinowanza taitarisa takangotarisana nemadzimai, asi kavarume vane mazamu. The only difference is mazamu evarume haazokurise zvinoita emadzimai. Saka varume ngavazivewo kuti breast cancer inogona kuwanikwa futi pavari.
Muzvare dzinoreva vanoti munhu wese anofanirwa kuziva zvinhu zvinoratidza kuti ava nechirwere chegomarara.
Masymptoms ebreast cancer akati wandei. Zvinongodependa nekuti macells embody emubreast racho abuda sei. Unogona kuita discharge, kazhinji inenge yakatisangana neropa. Vamwe vanoita mapainful lumps. Ukabata muzamu mako unotonzwa kuti pane kuungana kwenyama dzisiri dziri normal muzamu mako. Ende zvinhu zvakakosha nekuti kana uri munhu wechikadzi unofanira kugara uchibata zamu rako kuitira kuti uzive kuti zamu rako kana rine utano hwakanaka rakaita sei. Izvo zvinozobatsira kuti kana pakangoitika chimwe chinhu chisiri chemuzamu imomo, you can easily tell kuti aiwo ichi chinhu ichi chakambenge chisipo maybe a month ago. So tinofanira kunge tichikwanisa kuzvibata zamu redu tichiziva kuti zamu rako iwe semunhu rakamira sei. Pane pekuti ukabata zamu unonzwa kunge mune zibundu. Pane tishu iri normal yemuzamu. Kozoti kana raita like in my case, ndaitoti ndikabata lambu racho ndaigona kutorisimudza kunzwa kuti harina kubatana nenormal tishu yezamu. It was something really different. Unogona kurwadziwa kana kuti minyatso yako inogona kuita kanenge kakupinda mukati. Minyatso yedu tinoiziva kana takaitarisa. And unotoona kuti uyu munyatso uyu hausisiri iwo zvawanga uri. You can tell.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reCancer Association of Zimbabwe, muzvare Priscilla Mangwiro, vanoti munhukadzi wese anofanirwa kugara akaona shanduko inoitika pazamu rake kana achinge abatwa chirwere chegomarara.
Toenda pakuti ndingaziva sei saamai kana kusababa kuti mazamu angu pane zvaipa kana gomarara rezamu rava kuvapo. Pane zvatingati kuchinja kana shanduko pasaizi yezamu redu. Takona zamu rakutanga kuramba richingokura, rimwe riri kuramba riri diki. Kana takona shepi yezamu yedu yakuchinja, zvinogona kutaridza kuti pane zvakuipa pazamu. Tinogona kuona mazamu edu achita kunge atingati madimples pachirungu. Kana kuona ganda rezamu richichinja rogona kuita maburiburi kunge ganda reorenji. Kana toona mazitsinga anenge ari dhaka yakasvibira achibuda pamusoro pemazamu edu. Kana kuona kabundu kana chibundu pazamu, kana kunzwa kuomarara kana munzvimbo yemuhapwa kana pasi peruoko.
Muzvare Mangwiro vanoti pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika pazamu zvinoita kuti munhu azive kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pazamu rake.
Dzimengwa kabundu aka kanenge kasingamborwadzi, ende dzimengwa kanenge kari kaiki kuti usina kutobata zamu haungambokanzwi. Asi munhu kana wazobata-bata zamu rako ndopaunokwanisa kunzwa kuti pane chakuipa muzamu. Zamu rinogona kuita marash. Takona zamu riri kuizamu 1 kana panyatso pari kuita rash, asi kurimwe zamu risiko. Kana kungonzwa kurwadziwa, zamu rinenge richingorwadza. Asi kuti chinyatso tichii chiri kukonzeresa kuti zamu rirwadze tinogona kuchishaya. Asi nguva zhinji mapundu aya hauyi aine marwadzo. Tinogona kuona panyatso yedu yakubuda ropa kana ichibuditsa mvura dzatisinganzwisisi kana tombota mai ava yamwisi voona pakubuda zvinhu zvinenge mukaka kana urwa oivhinana mai vari kuyamwisa vanogona kubatwawo negomarara oivhinana mai vakazvitakura vanogona fuze kubatwawo negomarara rezamu soivhinana mai vachiyamwisa vakaona kwakubuda zvimwe zvinhu zvisiri mukaka tinokurudzira kuti ngavanoonekwa nyatso inogona kuchange yapekerwa mukati kana kuti yotarisa kurutivi kana kuti yosunama eni kuchinja kunogona kuitika panyatso yedu ngatimanye kuchipatara chiri pedo nesu tinoonekwa pasi peruoko panogona kuzvimba panogona kuita zvibundu kana shanduko poza mwanongofungidzira kuti kana riri gomarara rezamu zvinoshanduka zvinofana kushandukira pazamu muhapwa medu nepasi peruoko pachirungu yatinoti underarm
muzvare dzinoreva vanoti chirwere chegomarara chaizikanwa sechirwere chaingobata vanhu vachena kana kuti vaiva nemari nokuti chirwere ichi chinodhura zvikuru kuti chirapike muzvare dzinoreva vanoti vakawanda vanoshaya vanofa nechirwere ichi sezvo vanenge vasina mari yekuti varapwe
kenza kare kenza yaizikanwa ichinzi inorwariwa nevarungu nokuti ndovanga vane mari It's an expensive disease. Kenza inodhura. On average, ngati tiseni mushonga yandanga ndichinwa yekimo, ndinonida $450 every 2 weeks. Saka ndifungi kuti ruzhinji rwevanhu vanorwara nekenza vanokwanisa kuafuda mishonga iyoyo. Ende pamusoro pemishonga iyoyo pane zvimwe zvinoitwa zvinoda mari. Semuenzanzo unofanira kutorwa ropa rako usati watanga cycle yako yekenza every new cycle unotorwa ropa rotariswa kuti rakanaka here rinoita here kuti ukwanise kuenderera mberi nekunwa mishonga nekuti ukapiwa chemo ropa rako rakadzika unogona futi kutofa saka usati watanga a new cycle unofanira kutariswa kuti ropa rako rakamira sei ende hazviitwi mahara kuendesa maropa ku lab zvinoda mari kozoti icho chikafu chacho chekuti semunhu ane kenza ukwanise kudya chikafu chinoumba muviri wako zvakanaka chinodhura saka kenza is one expensive disease yekuti inoda kuti either une medical aid yakasimba kana kuti une homwe yakasimba saka ruzhinji runozofa nenyaya yekutadza kuaccessa health care nekuti kenza inodhura
Muzvare dzinoreva vanoti kune vanhu vanofunga kuti gomarara repamazamu harifanirwe kupiswa nenzira yechemotherapy kana kuti radiotherapy. Vanoti kupiswa kwavakaitwa kwakavabatsira zvikuru.
Pane vanhu vachiri kufunga kuti chemotherapy inouraya. Chemotherapy haiurayi. Chemotherapy inotoita kuti upenyu huenderere mberi. Asi nenyaya yekuti vanhu tinotya kana tisina information yakakwana. Tinofunga kuti chemotherapy inouraya ndosaka muchiona kuti kazhinji vanhu vakaita kenza vakanzi endai kuchemotherapy kana radio vanofunga kuti this is a death sentence but chokwadi chaicho chekuti chemotherapy neradiotherapy zvinobatsira ini na head muna 2016 8 cycles dzechemotherapy this year I've had 24 cycles of chemotherapy ndikaitwa futi radiotherapy muna 2016 I had 25 cycles of radiotherapy Last year I had 5 cycles of radiotherapy and to be honest ndakanyatso kuona shanduko.
Muzvare dzinoreva vanoti zvakakosha kuti kana munhu aziva kuti ane gomarara akurumidze kunoona vana chiremba vane hunyanzvi mukuongororwa kwegomarara.
Tinokurudzirwa pazvirwere zvese kunyanya kenza. Chekutanga kana uchifungidzira kuti une kenza kuenda kunana chiremba. Pane matests anoitwa akasiyana siyana ekuona kuti ichokwadi here kuti une kenza pane inonzi mammogram mammogramu vanoshandisa mushina vanoisa zamu rako pamushina vachitarisa kuti mune mapundu ekenza here unogona kuitwa inonzi ultrasound scan madzimai anonyanyoiziva ichishandiswa panhumbu but inoshandiswa futi pazamu nekuti dzimwe nguva mammogram inogona kutadza kupika chuma yekenza asi neultrasound scan vanenge vachitoona pachivhitivhiti kuti zamu rako rakamira sei kana pachitori nemalumps ari abnormal it is the surest way yekupika macells zvisina mubvunzo anenge ari abnormal saka chekutanga kuenda kune ana mazvikokota vanovana chiremba wonotariswa
Muzvare dzinoreva vanoti munhu anenge abatwa nechirwere ichi haafanirwe kudya zvikafu zvine shuga nokuti zvinoita kuti chipararire zvakanyanyisa mumuviri memunhu.
Saka kana tichinge taita zvese izvozvo, tochifanirawo kuziva kuti kana waita chirwere chekenza, chikafu chaunofanira kudya ndechipi. Because kana uchirwara, pane chikafu chinobatsira kubuilda immunity yako kuitira kuti igone kurwisawo zvimwe zvirwere zvinenge zvichiuya. Saka tinofanira kuziva kuti todyei. Hatichangodyi kungodya kuti taona pane kokokora nekuti yakachipa kana ndeye mahara tonwa. Nenyaya yekuti kenza haidi shuga. Maseros ekenza, regardless kuti ndeye pazamu, ndeye muchibereko, kenza yese inofida neshuga. Saka shuga ndoya tinofanira kutanga kutoona kuti kana wangonzone kenza kutorega shuga. Shuga ina zvainotipa, added shuga ina zvainotipa muupenyu hwedu, kunze kwekutikanganisa utano hwedu.
Muzvare dzinoreva vanoti vanhu vazhinji havasati vava neruzivo rwakanyanya nezvegomarara repazamu.
Kudhara kenza yechibereko ndoyainyanyo kunzi inouraya, asi chakuitika ndechekuti vanhu vava neruzivo, vanhu vakuziva kuti kana uchingoita kenza yakadaro zvinofamba sei. Saka vari kukasika kuwana rubatsiro, unlike kenza yezamu. Vanhu vazhinji havasati vava neruzivo nezvayo, uye havasati vanyanya kuitambira sematambirirwo akaitwa kenza yechibereko. Uye chimwe chandoda kutaura ndechekuti kare takakura tichinzi kana waricha menopause kana kuti wava above 40 ndopa unobatwa kenza yezamu. But iko zvino kenza yemazamu iri kubata vana vadiki chaivo chaivo. We can go down to 10 years, 14 years vana vari kuita kenza yezamu. Inyaya yekuti mararamiro edu zvatinodya zvachinja zvakanyanya. Ndosaka muri kuona kuti kenza idzodzi dziri kuramba dzichiwanda. Saka zvakangonaka kuti kana une mwana musikana mumba kubva ari zera rechidiki, kana nevana vedu vakomana ngavazive kuzvibata mazamu avo vachiona kuti pane chiri kuitika here muzamu rake, changa chisimboripo maybe a month or 2 weeks ago. Izvozvo zvinotibatsira nekuti kukasika kuziva kuti waita echuma kana egrowth kunoitawo kuti ukasike kurapwa. For example, ini muna 2016 nenyaya yekuti ndakatanga kurapwa kenza ndisiri kurwara, ndakagona kuita withstand chemotherapy neradiotherapy ndisina problem. Unlike muna 2017 pakazodzoka kenza yezamu yava mupelvis, mumalungs, muliver nemuspine. Ndanda kutorwara ndisatofambi. Zvakanyanya kundiremera kuti even ndaenda kukimotherapy yacho yaindinetesa, ndairutsa. It was now a whole lot of other things. Immunity yangu yanga iva compromised zvakanyanyisa. Saka kukasika kuziva kuti une urwere hwekenza kwakanaka nekuti unokasika kuwana rubatsiro.
Sangano reCancer Association of Zimbabwe riri kukurudzira vakadzi nevarume kuti vashandise mukana wemwedzi wagumi guru kuti vaongororwe chirwere chegomarara pamwe nekudzidziswa nezvechirwere pasina muripo. Apo Zimbabwe iri kubatana nenyika dzepasi rose kucherechedza mwedzi weWorld Breast Cancer Month. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vari kubatwa nezvirwere zvakasiyana siyana zvegomarara pagore rega rega muZimbabwe, asi vazhinji vacho vanozoona vana chiremba chirwere ichi chakomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.